A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Friday, December 23rd, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we want to talk about your Christmas and New Year holidays.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065, 13860 and 15460 kilohertz shortwave from Monday to Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voaindebele.com and www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about your Christmas and, of course, New Year holidays.
Christmas here is a legacy left by Europeans, but it is one Zimbabweans have embraced wholeheartedly, whether as a religious celebration or simply as a festive holiday.
But of course, for most Zimbabweans this year, the economic collapse of what once was a regional basket and food exporter has left millions dependent on international handouts. Christmas for many is looking bleak since there is no cash, and many workers, Gibbs, have also actually not been paid.
So if people want to reach us right now, let's give them our number. Here is the number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. And please note that we are live streaming right now on our Facebook pages, so you can actually post a message there so that we can read your message right now. So meanwhile, Merry Christmas.
Onguka hamawadiwa nasi, tadauti munge mchiti fonera, muchikwazisa hama nesha mwari, muchitudza kuti pa Christmas hapa muri kuenda kupi, mune muri kubasa here, chero kwa muri, mungawe muri ku South Africa, ku Afghanistan, ku DRC, Botswana, Mozambique, kwese iko kwa makasununguka kuti munge mchiti fonera, tinenge tichinzwa mimanzi, chikwazisa hama nesha mwari, Egypt.
Ye, lingali chona njalapeli kona kuna hapo ke makaya, tina hapa siya pila sivini. So lamta njage stoka nge kisimusi, mfunu ni kalela ngiti kisimusi kona hapa la pelikona. So kumele ni tumezele ila kupele. So ngoba ni kalele. Andi kisimusi veli hapa njalo. Sipinde futi le New Year, sipinde siti libe le New Year enche kakulu ku 2017. Singa zutuza lile telani, kuta silifisela kwa nkukuli. So ke okwa manje, esikela likuwenze kuti listumezele imlaezele yenu, kumbe lisifonele kuna manje. Ku 001-202-619-2077. Likangele futhi lokuthi senza lokuthi uyi live streaming kuma Facebook ethu VOA Studio 7, VOA Shona le VOA Ndebele. Ye, tisilandele konapho ke. Fa kumlayezelo wakho sixoxene asichoveke mfowethu.
Of course, meanwhile let's have some music, Gibbs.
Yes, sizacela ke music nxa kulo music is cha ke mfowethu sponti kuthwala.
Nothing.
Yeah, Africa pambanani sibili ngukuksman lapho yayishaya sibili ukuthi Africa come together, you know.
So very okay, important, yeah, very important message of unity.
Yeah, it's kakhulu this time ngesikhathi kefu like smooth. Yes, labo sebesithubenzeleke umlayizelo oqala ngutalents moyo uthi ngibulisa amajida ami asegoli uThemba lo Nathaniel. Ingoma ngicela uthikete uzomthinga uthikete boy so uthikete that job 14 minutes
Thembo
something as one uzobuya ke umthuli Sidube yebo umthembo Sithemba lapho khona khona ngapho uthi ngiqala ngani basakazi ngiyalibingelela so ubingelela thina so bese sithi ke bese ngisiya ke ekhaya eMatopo ngibingelela izihlobo zam zonke labazali bami esigabeni sasemajayimbe yimi umthuli Sidayika Dayisaka Dube ingoma ngicela indolane south so uyayithanda indolane sibili sizobuya njalo lo Ishmael Moyo uthi ngibonga kini lonke ke basakazi ngibona ngazani liyenza kuhle khona ngapha ku studio 7 is actually praising us saying we're doing a good job so yeah kunjalo ke ama messages wona love for
onguka hamadi wa makasi nunguka kuti iko zvino ndomukana wenyu munge muchitifonera muchikwazisa hamaresha mwari nekutudza kuti munenge muri kupi pazororere kisimusi namba dzedu semazuva ose 001-202-619-2077 tifonerei namba dzedu zvakare 001-202-619-2077
Gibbs. Yeah, lisifonele kona manje sibili kwezithi sixoxe phela Zulu siyabona ukuthi bakhona sebefonele singazi ukuthi mbani osecingweni kodwa ke uyabuya khona manje mbona ngazani ke uproducer wethu usamdingadinga uzamthola khona manje yeah so ke kulenye futhi message lapha evela kubaba kuthiwa ngujohn ujohn udingise gwanda ngiyalibingelela lonke kuna ngapho yeah siyabonga ke mnumzana john kuna ngapho wegwanda ngazithi ngabo kwankona egwanda khona ngapho kumbisemathetsheni kumbe kupansi khona le gwanda reserve kumbe manama kumbe ngaphingaphi ikafuse kumbe you know indawo ezinyenge khona ngapho kegwanda siyakubingelela lawe khonapho siyabonga usulubani khona
sinenge tine mutereri our very first caller ndiva Matanga makadi vamatanga nhare yava Matanga inenge yabva yati netsei asi vatereri nhare dzinombonetsa pano neapo asi musara sembereko nekufirwa rambai muchiedza kunge muchitifonera kuti munge muchitaura nesu nekwazisawo hama neshamwari Gibbs
yebo kambeke lingakhohlwa sibili kuti sisonge konapa namhlanje sikhuluma ngechristmas phela blessing ichristmas kudala wawuthengelwa ibrugwe nje elikhakhe elimfitshane kumbe le yembe yangkhona kodwa ayine sibili umqolo uthi cha uyabona. So gadesa ngazi ukuthi
kuzora vaseline which
pay. Yeah, ivaseline nje papa. Then ekuseni kwangkhona khona lapho. Xa kuna TT. Shine comic choice 5. Is a D. Tiya ngkhona jile uyabona. So ngazi ukuthi lokho kuseziwe kuba kuseziwe asazikhona lapho boy.
We need well. Let's have some more music Gibbs.
Pavanorara na 6 isusu tinorara na 10 pavanotsvagwa kumba isusu hadirare padeni pavanofamba nefuti isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita munhu wegeto takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita Vegeto rangu dairai Mageto yuzi dairai Achipe chakasia Kwedu kwa chino siva Achinongo mira mira Achichito daisira Chakango daru Chakaswaro chakango daru Atirege Kwita unu wegeto Chakango daru Rovanguma, kunyangwe tiri sapapeni, pavanorara na 6, isusu tinorara na 10, pavanotsvagwa kumba, isusu hatirare pajeni pavano famba nekuti isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita muwegetu takangodaro
kambo ako Gibbs kubva kuna Killer T kanonzi takangodaro kubva pana vemugeto aya.
Yeah.
You know that they will never change.
Kamba mestungiza kumbe mbare lapano yabona.
Yes. Yeah. Kokoba.
Mhm. Kema gwegwe yabona ninaza kulele magwegwe. Uti ngesika se Christmas yawaza senza pleasant.
Yeah.
Wakipi radio yangini ufake emnyango.
Yeah.
Kwesi vuli kumba kumba lapano.
Yeah.
Umunye bevumilela ke ngalo buye ninge. Tishaye ngoma zelo he. Di compete. Wonga umnandi phela kutani. You never used to do that.
Oh, we used to.
Yeah.
Says Rutorona Gibbs up a tenner kuti munhu wese anoburitsa radio yake panze.
Yeah.
Muchirova ndomazuva airova vana dindindi full time. Vana skuza.
Yeah, also one skuza waloli.
Yeah, vana maji. Yeah, uburitsa speaker yako panze apa motanga kurova ngoma sengoma.
Yeah. Kuti tende futi lezi kangele phezulu.
Ayo tende futi yanga ere vanhu vane mari ka. Ayitakarwa Sunday.
Yabi bobokile pambili ngayo.
Kana kuti kunengo ile tsoka lokuti lapuse.
Tacha kabeba, yeah, kujani.
Onguva tereri makasununguka kuti munge muchifona kuti tinge tichitaura nezve Kisimus hongo namba dziri kuti netsei asi musaore moyo dzaya kuti fonera pa 001 202 619 2077 tinodzokorora zvakare 202 619 2077 ndo namba dzekufona mungava pa Bite Bridge Porta Post apo muchienda kumba Injiva.
Yeah, Injiva. Aha. Yeah. Injiva. Zikola ngale pela zise Bite Bridge kate.
Yeah.
Ziyapa beka uzo mara mara sembuyile yabo. So ngakubo Injiva so kumele kutwa intshela yini.
Yeah.
Aso zipo kugwedela Injiva. Iyakona uyabona.
Yeah.
So bahlonitshe Injiva. Ingase zibuyele ziningi. Nasi igarage problem.
Yeah.
Ziyaphelela imali yabo. Ngase ziphelela imali ezinye. Uzothwa nyokibela ngomso. Kodwa uzayibona 3 weeks lokho. Yeah, diga katimali phela. Ikona lapho ke injiva badoda. Diga katimali. Kombule ukuthi yavuyela futhi yegoli yeshaya iphiki nefojolo kunjalo baba.
Yeah.
Yeah.
Kala badzokera kwete kuti muzokocha. Ukocha bari yesoka kana kuti
unda
bari kuti grab bus. Wow. Wala
wala bara yavuyela.
Wala kudzokera wa kuti achira bari yebus. Hongu hapa wadiwa nasi tinoda kuti ticket chitandara nemi tichiridza mumanzi. Nari dziri kuti netsei netsei asi musaore moyo vatereri rambai zvenyu muchiedza pane vamwe vaiedza tina vamugarate makadi vamugarate
makadiwa
aiwa tiripo muri kupi
makadiwa
muri kupi muri kupi
ndiri kuma ombera wesi kwachihota
ho pachihota apa apa marondi rakando pa marine pangwa
kukurira
handiti saka tiudzei tinzwe kuti zvakamira sei pa zoro re Christmas
wajiwa zvikurusa nekuti hatitatambotamba Christmas yakaita panga cheyoyi kubva kukura kwangu kwese kwandakaita damunhu apa zero handina kugozoona zvakafanana nezvegore rino mari yacho chaiye kuti tibate tiri kutadza kuibata mashopsi zvinhu zviriko ikuti tiwane mari yekuenda kunotenga zvinhu kumashopsi hatina chaiwa kuti toita sei neupenyu hwakaita panga cheyoyi.
Saka chiri kuita kuti mari ishaika pakuti manga musati mabhadharwa here kana kuti mari haiko kumabhengi.
Mari yatoka kana ukaenda kunotora mari yachairi kukwana kuti utende.
Saka zvataa chimbotaura naGibbs ziya zvekuti radio dzinomboburitswa panze vanhu vachikwenya pasa apa zvinenge zvisina kumira mushi.
Mene kuti zvichaitika here asi nokuti kuzvizvi tinotiziva kuti kuma shopping centers edu bva 4 days kana kuti week before Christmas azara vanhu but iye zvinezvi ukaenda panenge pasiri pashopping center hakuna zviri kuratidza kuti vanhu havana chavainacho.
Saka mune mhuri yakakura zvakadii?
Mhuri yezvino handichina, mhuri yangu yese yati kurei vari vakuzvionera zvavo. Zvinongori inini nadzimai vangu.
Oh, saka hapana vakamboyawo kumusha here kuhoridha?
Zvekuti kukutiwa nechekudya hatina.
Saka pavana venyu hapana akauya here kuholiday?
Vana nezvinezvi kuti vana vanyatsoti kuholiday kanenge kari kashoma nekuti ivo vari kutotambura kuti vawane mari.
Saka chanetsa inyaya yeupfumi isina kumira zvakanaka.
Hauna kumira zvakanaka, handitiziva kuti zvinagadziriswe sei ende tione kuti vanhu vasi vanenge vachifambisa sei. So kana vachitaura pamaredhi vanenge vachitaura kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Tiri kutikonzeresa kuti zvidai sanctions, but tichinyatsoziva kuti matargeted ndo ariko kuvanhu vakatagetwa ivavo. Tinoti nyika yese nekuti zvinhu zvende zvichipinda sezvi vakarambidza kuti zvinhu zvekusouth africa zvipinde muno kungopinda vachiva tizobetsera vamwe vanhu vachitengeswa nemapurizi zvakanaka.
Saka hongu zvinhu zvakaoma hazvo, asi imimi chii chamuchaita pachristmas? Muchaurayawo huku here kana kuti kungogara henyu?
Hangu ndineka ndingikirika kakati o tinogona kupfuya maroadrunner.
Okayanochimbotomboti
wanze zvakanyanya, saka ndo zvatinotoita izvozvo kutoti tichatobatawo chiroadrunner toita sei. Hati chifariro kuti kana tasvika pakadai togonotengawo kwamabhurela anenge achipfuyiwa nevamwe roadrunner yedu.
Asi kamaroadrunner ndo anenge ari health aya vamugaradhi.
Vamwe vanotoada chaizvo maroadrunner, but ivovo kana tikwanisa kuvachengeta nekuti totogochengeta nosvika
kuma78anenge
anotenga akutokuundikira akutokubhowa kuti urambe uchingodya roadrunner.
Aiwa, asi ndo anokurudzirwa yayo kuti mudye henyu.
Kurudzirwa anokurudzirwa kaationenge uchidawo chimwe chaochina.
Ichokwadi, ichokwadi. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ko, saka adzimai havasi padyo here kuti vataurewo vakwazise vamwe?
Havaripo.
Oright, tipei titaure navo.
Mazadiko.
Aiwa, tiripo. Kuri sei kwachiota?
Kwachiota kuri right hako, asi kwakaoma.
Kuri kunaya here? Mvura iriko here?
Naya.
Kuri kunaya?
Mane andi.
Okay. Saka mungade here kumhoresa vairi vatatu?
Saka uri kubhulawayo. Naipopopo. Zvikuru vavo nehanzvadzi dzangu Temba naGilbeti naTogara.
Haiwa, tinoti
kuti varora vangu vese.
Haiwa, kana vakateerera tinofunga
ndafara nhasi kutaura mustudio 7.
Mudze baba kuti pese pamunenge vambofonawo munoti neniwo ndoda kutaura, pane chirongwa chemadzimai chemusi wechitatu, munokwanisa kufona ipapo.
Aiti.
Aiwa, tinotenda zvikuru, muve nekrismas yakanaka. Tatenda zvikuru. Gibbs, that's the lovely Mugarete family there in Marondera. They are saying, you know, it's very difficult for them this year because of the economic problems, but you know, they are rearing you know, the roadrunners, those chickens. So they are saying that they will slaughter one of those for Christmas. But their wish, you know, is to try a different dish, but unfortunately, you know, they cannot because things are not okay. And they are saying they've heard the government saying it's because of targeted sanctions, but they are saying no, they don't think it's the issue of targeted sanctions. And you also heard from the wife there talking to us, saying she's very excited to be on air.
Very exciting indeed.
Indeed, yes. Gibbs.
So we had Simba on the line, but I'm told Simba's phone is actually cut. So let's play a bit of music and, you know, and be merry. It's time for Christmas, man. Yes, I think the music is coming anytime from now.
Njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle.
Ndini Jonga Kandemiri ndiri ku Studio 7 ku Washington DC NTT muwe nezoro rakanaka rekhisimusi negoredza.
Some Christmas greetings there from Jonga and Chris. We'll give you more greetings from, you know, everyone here at Studio 7. Gibbs.
Yeah, hello, I'm Chris Gande, hello, Jonga Kandemiri, but Christmas and welcome to the Kunapa, Liba Kumbule Pela. As time music, Bijan, as is Woody, Singatini, as time music, a producer to Sabonil.
Christmas time is here.
Gibbs Dube, ngilifisela ikhisimusi enhle njalo lomnyaka omutsha olenjabulo.
Fun for all that children call their
friends. Ngingali njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle.
Christmas time is here.
Makadi Vatere Live Studio 7. Uyeje vanoti wona pa Facebook page yo VOA Shona. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri kuno ku Voice of America ku Studio 7 mu Washington DC ndichiti muve nezororo rekhisimusi ne New Year rakanaka.
Snowflakes in the air.
Jonga Kandemiri ndiri ku Studio 7 ku Washington DC NTT muwe nezoro rakanaka rekhisimusi negoredza.
Vana vachivharika kuenda.
Honguka tinoramba tichisimbisa kuti muve neChristmas negoredza zvakanaka, asi Gibbs, chinowanzonetsa nguva inoyi inyaya yevanhu vanotyaira motokari vakadhakwa njodzi mumugwagwa. Ningirikiri marodzi emuZimbabwe anenge asina kumira zvakanaka. Hongu vanhu vanenge vachitaura mafanis paWhatsApp apa ndakaona mwatanzi message from Zimra. Musa drive makadhakwa nekuti nemapotos ari kwaya munogona kuzorasa doro. Mafanis iwayo haadiwe nekuti zvakakosha kuti kana munhu achinge adhakwa orara. Usa drive motikari usatyaire. Uye kana vanhu vachityairawo motikari vanofanira kusunga mabhande aya ma belts. They should back up nekuti ukasadaro kazhinji pakaitika njodzi unofa nekudaro. Hatidi kuti tirasikirwe neupenyu pamazororo yayo nekuti ndopanowanzofa vanhu vakawanda. Nekudaro vanhu vanofanira kuti vange vagara vakangwarira mugwagwa wavo, moregedza kufamba usiku nekuti dzimwe nguva tombonzwa nyaya dzekuti mombe madhongi zviri muroad wozopedzisira woti wodhuma mombe kana dhongi. Saka zvakakosha kuti vanhu vafambe kuchiri kuchena. Kana munhu waneta uchityaira, wopaka motikari yako pari safe kusvika wakwanisa kutyaira zvakare. Gibbs,
ufanira kuhleka blessing lapake lingadhakwa livezelichaira izimota vakiti kuyalimaza konoko. So into enhle nje lingayenza kuphela yekuti nxa ungani subudlile tshayigula walitshayigula lakho lelotshwala phakathi thatha imota ufake endleleni eceleni kwendlela konale uzibhakhele imota yakho uwesudumeka mbijana ungezo suqinileke sungake uqhubeka ke usiya lapho yakhona. Kodwa kwamanje sibili kungani abantu abaningi sibiluzo kuthiwa ke hayi mina ngichayela mnandi nxa sente car nokuthi car konkona akutsho lutho ukudakwa konkona ikho bulala abantu blessing so lingadakwa elicheke konke okudakayo umuntu kufake eceleni so ke ikhumbule lenkomo phela namabhalabhala konke ke okusendleleni kuningi sibili ongakulimaza kodwa kwesinye isikhathi isikhathi esiningi umuntu nguyophambanisayo so ngani kunjalo futhi
of course I have a message from Mr. Dan Moyo, the USA MDC chairperson, who says Merry Christmas and a happy prosperous 2017 to my MDC USA family and to all the Party of Excellence members in general. A shout out there to Mr. Moyo in Virginia, greeting members of his party. Ongo ama wadiwa tirakunzwa kuti munenge muchite ipa zororo rekisimusi ne zororo regoreja makasununguka kuti munge muchiti fonera namba dzenhare Gibbs dozi kuti netsei nekudaro vanhu vakawanda varatadza kufona asi rambai muchiedza namba dzedu zvakare 001-202-619-2077 namba dzacho zvakare 001-202-619-2077
Gibbs. Yes, lomlayezelo lapho vela ku forget Arsenal Dopa sakubona ke baba lapho khona kona ngapho ke forget Arsenal Dopa uti ke kithi kona ngapho Merry Christmas usiqalele ke sizakubona licebo lawe phela ukuthi ungaqalela umuntu kumele kube njalo so lawe sithi Merry Christmas kona ngapho lapho khona forget Arsenal Dopa ungadinwa kusasa so ke ukhumbule ukuthi nxa usukona lapho okhona nxa unatha ke ungajayeli phela mfowethu nxa unganathi ke ayikho lokho lakho so ke sikufisela kodwa konke okuhle empilweni forget us and dopa surobani kona
tinenge tinemwe mutereri I think ari ku South Africa kundiva makotwa makadi
ndiva majokotwa
majokotwa
yes Joseph majokotwa
okay vamajokotwa mukoma Jose parise pa Jonah
Varinani zvavo makadi weini?
Haisu tirinani zvemutowa kumwe wakaoma kumwe uri kumwe wakaoma kumwe munyoro. Ndozvineke zvakaita mutowa. Saka muri kupi chaizvo chaizvo kuJoburg? Muri kuJoburg muri kupi?
Ya yes yes ndiri muroad kuba kuNamibia ndikuenda kuCape Town ane truck drive.
Oh muri papi chaipo chaipo saka?
Chango kura panonzi pa Springbok kuJoburg muroad yekuenda kuCape Town.
Oh murodi yekuenda ku Cape Town. Saka zviri kufamba sei? Munenge muchirova rogonyeti renyiri pa Christmas here kana kuti muchamboita pazoro?
Rinenge richitosava Christmas vapo rinotakura zvikafu kafu zvatosapuraya vanhu vezvikafu ava. Saka rinenge richitosa nepa Christmas nepa Christmas.
Mune muchitakura chikafu chakaita sei apa mani?
Tinotakura machikeni iye zvine ndakatakura kumagrepsi.
Saka chicken nema grapes zvinenge zvichibva ku Namibia zvichienda ku South Africa no.
Ma fish zvinodonda ma fish.
Saka zvinenge zvichifamba sei apa zvamune muchiendesa ku South Africa ndezvipi zvamunobva nazvo ku Namibia ndezvipi?
Namibia tinowanzobva ne fish nema grapes South Africa tinobva nenyama nema ice cream anenge achienda kana Namibia nemikaka.
Saka business riri kufamba haro.
Ndiri kuita zvona
haiwa zvinokudzwa saka pane vamukadiwo kumhoresa here hama neshamwari
ndinoda kumhoresawo mhuri yangu iri kuZimbabwe kana mai majokotwa nevana vese
kuana sawira kuana sawira wenyu
vana sawira wakwasho vari mumurodhi imomo ya nowakwa sho chaizvo vava nezororo rakanaka pachristmas apo
makatumira here mai majokotya zvinhu zvechristmas
zvinhu zvechristmas zvakatoenda kudhara
handiti kaiwa
zvakatoenda kare havatori sefa
haiwa tinotenda zvikuru vamajokotya tichiti mungwarire kutyaira pamugwagwa apa mufambe zvakanaka nekuti tinoda kuti tinge tiinemi zvakare gore rinouya here
tinotenda
zvikuru
yes
Mr. Majokotwa there is a truck driver drives from South Africa to Namibia and of course, you'll be working, you know, nothing bad in that, because many in Zimbabwe are saying they are not employed.
Yes.
So he says he'll be working over these holidays, but he seems to be okay with it. Good.
Yes, let's have a bit of music before we read some of the messages that we're getting right now. Let's have the music, and yes.
Mama Zulu, uyo anotemba ondo, mukashupana naye munosisana kwacheka makumbo. Tina mukomano chimama simbi uyo anotemba ondo, ukadena inini kunotombezerana. Badiki badika vina mborisi kwanzi ashupana nevamwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa Neka nguva kadika patone mborisi kwanzi arovana nevamwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Kukango narumu kwa maifa Kwa pinga machena Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Kukango narumu kwa maifa Kwa pinga machena Ngoromera havo vanochova maoko aiwa mukoma chokwadi yamusuva sima Kariko vatete vakatonga tonga kasi vachichova karati ivava mukoma chokwadi yamusuva sima
Rikati mboedza kuenda kune mwe mutereri Gibbs vanenge vanzi vasiroti makadi
makadi wa jonga kandimiri
ndimukoma blessing mukoma jonga vanenge varipo chitatu chega chega
oona ega
zviri kufamba hazvo
ari kufamba zvekujoni dzamwana wa mai
muri kupi imi
Enini ndiri kuudiriro 5B muharare.
Oh, pabudazi apa pari sei?
Ah, pabudazi pari nani hapo ati dambudziko riripo ndekuti hatina mabasa.
Mabasa hakuna.
Hakuna takangogara kudai so mudzimba.
Mhm. Asi maimboshanda kupi imi?
Ndaimboshanda hangu kambani inonzi Koko.
Oh, Koko muko.
Ehe.
Ichiri kushanda here koko mukana kuti yakatovhara zvachose.
No, ichiri kushanda hayo but yapindwa une uori zvakare.
Hazvina kumira mushi.
Ya, hazvina kumira makaya.
Mhm. Saka apa makurarama nei manje apa? Basi roti.
Apa zvazve kunonga kudai zvingojoinda newaya kuti pamwe zvingangoita mazuva anotevera aya kudai zvinhu zvikafamba zvakanaka munyaya dzemavhoti
ndo zvamakungovimba nazvo kuti pada pakauya zvimwe zvitsva zvinogona kuita zvinhu zvakanaka
ya totarira kudaro sekuti musiki ndiye anoziva kuti tichikubva kupi tiri kuenda kupi
Hello, Vasiroti.
Ndatini. Ndikuda kukwazisa mhuri yangu.
Taura izvenyu ndanana.
Ndine mwana komana anzwa neva. Anozouya kudai. Anoteera shamiso. Anoteera anenzwa antira rasboni ya Cyrus.
Saka.
Amene mimi makadi ikoko. Makadi ikoko.
Kuri nani hako? Asi saka muri kuvarongera zvipi pa Christmas ya?
Mwana wamai tangoti tikangodya sadza zvatovharana ipapa.
Hapana chekufarira.
Hapana chekufarira nekuti tikati tingafara hedu ndingakunyeperei kuti handina kana chinhu muhomwe mangu.
Aiwa ndo. Taura henyu.
Hello. Ndandakanganwa mudzimai wangu kaimai antsira anoitwa Jane.
Mungakanganwa adzimai here?
Nekuti unoziva kana muhomo musina chinhu hauzonyatsa kufunga zvakanaka.
Aiwa ichokwadi. Asi vari padhuze here ivo?
Vakatravhera vakaenda pagwero apo.
Okay, ndofunga vakateerera. Dai vanga vari padhuze tavati vamhoreso hama neshamwari.
Hamino pangangouya mwana handiari mudhuze mangu.
Ane makore mangani?
Ane 14 years.
Anonzi anoyu?
Ndiye asitibona acho anoitwa antira Cyrus.
Cyrus? Antsila Cyrus. Alright, ngau yake.
Zvakanaka.
Okay. Hello.
Hello.
Zviri sei?
Muri raiti.
Aiwa, tiri nani. Uri kuita grade dani kana kuti form one?
Form two.
Uri kuita form two? Okay, pane shamwari dzako here dzaunoda kumhoresa dzekuchikoro?
Dziripo.
Taura tinzwe.
Ndoda kumhoresa shamwari yangu inonzi Varaidzo Mhembire iri kusouth Africa. Neimwe inonzi Tandra Fore inogara kuwadzana 3.
Ndivavo chete?
Ndo chete vapera.
Haiwa, tinotenda zvikuru tichiti uve neChristmas yakanaka negoredzva.
Ndokuzwa kana nemiwo muve neChristmas yakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Alright.
Thank you so much, Gibbs. You head there from...
Hello.
Tinotenda zvikuru.
Mundinitoka riuka macheso.
Oh, macheso. Alright, tichakutsvagirai kuti tinokapfekera papi. Tozonzwa machefu tikasaridza nhasi, tinoedza kuridza musi wemandi.
Naika. Zvakanaka maita basi.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Mune Christmas yakanakisa.
Aiwa, nemiwo.
Zvakanaka.
Tinotenda. Of course, that's the Sprout family in Budiriro. Of course, like most Zimbabweans. The father there, you heard him saying that he's not employed, and that is dampened his Christmas spirit, and he's hoping that you know, the elections are coming in 2018. He hopes maybe a new government will be able to create employment, because as it is, well, all is not well, Gibbs.
Yeah, all is not well in Zimbabwe, and I think we can have a bit of music again, and let's roll it and get that kind of music. Let's have the music. Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mamaya izwa diamond ashidaira na diamond diamond dani ukazunza mazuva tira watora mari omai mama dani anomira mira newe apandi ani
damuga kunge njanji Inini handi jagoni Kusao mamo yo kunge njanji Aha, chali Tudamuga kunge njanji Inini handi jagoni Kusao mamo yo kunge njanji Oh, 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 chali Uga sunza masuba tira watora mari
Oh, my mama
Oh, oh, chali
Yeah
Ano mira mira newe ya panji ami
Akata Napata macho na kiona Yeni ni osipita Wakati kwako na fona Na penzi sisuruani Semeki chanwa taishona Dio chonde tafadha Sineke mibai kanchoma Wakaja wa magari Na nyumba za kifari Wakalamba asali Kanyaja doro Wepaja mikidali Chipsi kachumbali Wanini sa ugali Si jazio di foro
Tendelera Waka mwaka pesa kisa fio
Stimu kire
Waka mwaka pesa kisa fio
Tumono pisa chami
Waka mwaka pesa kisa fio
Tendelera
Waka mwaka pesa kisa fio
Iko zvino regati mboedze kuenda kune mwe mutereri vazhou vari kuBotswana uko makadi vazhou
Tofara mwana wa babangu makadiko
Haisu tiri kenge kesto kuBotswana muri kupi chaiko
kuBotswana ndiri ku Tokweni
Tokweni tekupo
Kana tiri mugate sitaku yambuka tiri munzira inoenda ku South Africa tine kuri bosho kwedu I location ye Tokweni.
Okay, aiwa. Fara tangu jera Gaberoni kani Francis Town jet and
Haberon,
Haberon.
Yeah.
Okay, you know the Haberon ndizvo.
Okay,
aiwa. Ndataura pachikaranga. Saka
ndo chokwadi.
Right. Zvakamira sei pa Christmas.
Pa Christmas andizvo mwana wa baba angu. Ndizvozvo. Zvizvozvo zviripo ndozvatinogaishira zvatapuwa naIshe ndizvozvo.
Hanzi na James Chimombe handirambe zvandapiwa naIshe ndinogamuchira.
Haoneka aiyemeni munashe wedu Kristu ndo chokwadi chaizvo zvakakwana zvakadaro.
Saka muri kuronga kuita zvipi pa Christmas apa?
Chekutanga ndoda kuti zvangu chakakosha chaicho kuti zvangu ndi kumbira mukana wokungotaura chandiri kuda chachiri mwana mangu nechichichi ndiri kuda kukwazisa vashamarari vegabedzi vepa studio 7 ana Gipsy tungamiri ngomo vana blessing nevamukumeshena vashoma vabedzi vana jonga si vashamarari bedzi ava vepa studio 7 ndichiti ha neniwo ndakadzidza chinhu chimwe chete ndozvandiri kuda kuti nditaure izvozvo pamasevenzere enyu imimi madzikoma angu hama dzangu nesu mataurire enyu kwatiri isusu munozaka isusu vanhu tinombotaura dzimwe nguva nehasha uya ataura zvandisingati asi imimi rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu mani munoziva ndakakubva kuchivamba kuteerera chirongwa ndicho chibeti chandakwanisa wangu kungobata pamataurire enyu matauriro enyu kuti rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu chete chete izvozvo chechipiri ndoda kuti ndinokumbira munhu waKristu ndinokumbira mwana baba angu mudzose nyaya iyaya yandakanzwa iri kutaurwa yekunzi masangano emapostori vanodaidai vanozvarira vana Michael Wright vanororesa vanhu mumboidzosa pachirongwa ndimboitaura dai zvikakona kuti ndikwanise kukwana mukana wekuzotaura ya ndozvandiri kuda kungotaura izvozvo mwana bangu
imimi munopinda chechi yacho here
No, right. Ndikupindire munhu waMwari. Ini handipindi chechi. Ndave muna Kristu mwana wababangu. Masangano aya ndichimwe maonero angu. Ndichimwe chandaona chatiri kurasika nacho, tiri kuraswa nezvinhu zvisingarasi. Madoctrine edu vanhu ndosaka wanzwa kuti dene zvaigona Mwari vakabatsira mukamudzisa kuti taurai ndiani wakarodza mwana umwe munhu. Zviri kurwadza tati kuti inini ndazikanguruve iwo tadza kuenda kudenga iwo usina kuchanguruve ndiya mudzose nyaya ndingatorera vamwe nguva mwana wababangu. bangu ndino kumbira ndo zvandada hangu izvozvo bedzi muno waKristu.
Aiwa pane chimwe chirongwa chatinotaura nyaya dzakadai sochiitwa naJonga chinonzi kupenyu wedu. Saka tichataura naye kuti amboedza kukufonerai. Asi pane vamwe here vamuda kumhoresa hama neshamwari? Kunze kwedu isu veStudio 7 tinofara neku tikwazisa kwamaita.
That is my choice. No favor, young. That is my election.
I want to know what you have done. What did you do for the town again? I'm going to see you guys. I'm going to see you guys. I'm going to
see you guys.
I'm going to see you guys. There is Mr. Joe in Botswana. Of course, he says, you know, to all studio seven presenters. And of course, everyone, those behind the scenes, you are doing an excellent job. He says the news is also balanced. That's what he admires about the news.
Excellent.
And of course, there's a story that he wants us to talk about. That is the issue of child marriages. I think we'll reach him and, you know, so that he can express his views. Gibbs.
Wonderful. I think we can have music once more. Blessing. Yeah, let's have the music. Bamba nani ma Africa sibili ya kutazo kakulu kutili bamba ni okuzwayo kuna ngapo la pelikona yeloge Cooksman sekubwa kakulu ke Cooksman lapo kono kuna ngapo ye ngilemla ezelo lapo ke efele bantu nama nengi Blessing nzabala nje M3 one of them ibele ku Best Piri. Best Piri says Merry Christmas to my family and friends and all at Studio 7. Thank you so much for that, Best Piri. And then I've got another message from Nyota Nicholas, who writes, some people are going to spend their Christmas at banks because of lack of money. So we hear you, Nicholas, there. Then I've got another message from Polite, Kwakuba Maposa, Otikona. Merry Christmas, Basagazi, Nagubalan Delibe Wonke, Abe Studio 7. Pilani Nkosi Mazimba, Sikipeni Mugamelum Kabe, 2018, Eskulen, Solapuchang and Silofaga, Logoti Susu Saka Queen. Yes, I was a cool girl, a polite Kakuba Maposa, who wanted to look Sasa. Latin Rampa City, Merry, Merry Christmas poet. So I think it's a single poet.
Onguka, Hamawadiwa, Tiruku Taura, Taka Birira Kushika, Kuzvari Kismusi, Nemuswe Shondo, Tozo, and Azuku Goreja, Vanuajinju Zimbabwe, my Kambananga Katova, Rabakum in the Bar,
Yinking
Amoro Gibbs.
Yeah, Yinking Akuli.
I see Sekutora Kotamboita, Vanumufanauti, Munge, Muchin, Guarila, Pam Gua, Paneguti, Dongua Inuanzo, Itika, Jodzi. Boto.
Yeah.
Zvibagera.
Yeah, yeah.
Ah, taramba. Yeah,
ah, loko no. Kuti zvibagera no. Zvibagera ngokudala loko yazi. Mina labantu bezikholisele please. Bazi nyama. Uyabona ngesikhathi se Christmas nqa kungavuya izethekele. Kule inkalathe equdile lana. Ndijonge ngesishona, right? Uyabona egumeni lapha nqa suli gijimisa zwe.
Yeah.
Ijonge lena ngeni go. Uyabona? So lapha lithezi khona uhamba kubi. Ngena thangweni. You know? So kujalo ke
boya. Ya tike china kuti vanhu vakugarawo vachi kudzao nekugochanya membudzi. Asi
zvibagera no.
Ah zvibagera tinenge taramba of course. Let's have some music gifts.
piri mai wo.
Yes, yeah, so slow message lapage. Have a email that cheer chicks, uti typing errors, was uti, who type and go lapoge, email the, what as I was uti was sitting. Yeah, was it Happy Christmas, could be Merry Christmas. Now, could I have email the Merry Christmas? Sewa wakul. Yes, uwe mnumza.
Huguka hama wadiwa. Tinege tichitandara tichiridzari za manzi. Tichikuru zira kuti Musa chikaire. Makata kwa pa zore kisimusiri. Tinege tichikudai zvakare kuti mudzoke mugore rino ya Gibbs.
Yes, chage. Enye ingoma esipiri. Lei vela ku Iyasa. Yes, yes.
Yeah.
Let's have the music. Music manja manja. More music. More music.
Mama suru uyo ano jemba ondo Muga shupana na ye munu sitana kwa cheka makumbu Tine mkoma no jimama simbi uyo ano jemba ondo Ukadena inini kuno chumbezi rana Plasma Madigi madika minamborisi kwanzi Ashupana nevangwe Aiwa mukoma mazuru Zinoda kuwa Ne
kangu bakadika matole polisi kwanzi arova nane mangwe aiwa mukoma masuru tinoda kukwa kuda guru chipeta muswe kuti madiki vakudye ukangodaro mukoma ipapo apinga machena Kuru chipeta muswe kuti madiki vakuche ukangodaro mukoma ipapo apinga machena Ngoromera abo anochova maoko aiwa mukoma chokwadi yamusukuvasima
Kambo katsva ko Gibbs kubva kuna Suleiman kanonzi Mamonya Suleiman Chimbetu akachata iwo mazuva apera tinoti makorokoto kuna Suleiman Chimbetu kuchata kwaakaita nasi se kutaura kwatiri kuita tiri kutaura nezve Kisimusi ne goredzva asi vakawanda vatiri kutaura navo vari kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka inqabanqoze
inqabanqoze
zvakaita manyama amire nerongo
handi uyabona kuva kudhala rokukanisa sikweza blessing ekusena ngakule sinkwa so bread tate ima slices ave ngu 7 8 bosifakani pakati ofakani
moisa mudzi Spanda.
Yeah, that's right. Pakati kwezingo zvangona. Bata. Mama led. Ndizvo babali. Bata, mama led. Bata, mama led. Ndizvo tlala pasi lapa.
Yeah.
Shaiti yako le nemhlopenge. Yabona.
Nemukaka.
Yeah. Shaukoli zvukaze kunyawaza kubona ngai. Katesi sokuhlupa mfowethu.
Maskati kune kwini rice.
I rice le nemhlopenge.
Le chike.
Yeah. Ingawela pasi kuti dobhelo kana kuti yona. Nasakula ziqinile phela. Inhlabathi sasiyidla sigine. Ngakade singadli inhlabathi wena? Ah deep pants.
Mhm.
Yeah, kujalo futhi.
Okuka Gibbs I think tinenge ta ku shika kwa mvura ya cheka makumbo.
Nangu chicks sependukile. Email ta Chie Chicks we are kona lopa. Merry Christmas to you Gibbs and Jonga and blessing. From Dutchland, eh? D-E-U-T-S, Dutchland, right? Where is that?
I don't know. Where that is that?
Yeah, that's German. German. It looks Germanish, yeah. D-E-U, well, German. Yeah, maybe German there. Thank you so much, Imelda, Cheer Jigs. We wish you a Merry Christmas as well, wherever you are there. We guess you are in Germany. So me and Blessing are not quite sure. You can actually tell us exactly where you are, but we think she's in Germany.
It must be.
Something like that.
Germany.
Yes.
Of course, we've come to the end of our program. We want to thank our viewers, our callers, and of course, our team behind the scenes, our engineers and producers. And from here at Studio 7, we want to say to you, Merry Christmas, and of course, a Happy New Year. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying, Merry Christmas and a prosperous 2017. Good night, Zimbabwe.